Maneru emusi wa 14 Gumiguru gore rapera mudzidzi wekuNigeria Latifa Ibrahim uyo achinja zita nekutyira kuitwa kafira mberi anoti iye neshamwari dzake mbiri vakapambwa nevarume vashanu kudunhu rekumaudza nyemba kweAfrica vachibva kuchikoro chemudunhu reGandu. Anoti akanzwa kuchema kweshamwari dzake apo dzaibatwa chibharo nevarume ava.
They actually did it in front of us, though our faces were covered.
Vakaita izvi pamberi pedu, vakavabata chibharo pamberi pedu, kunyangwe tainge takavharwa maziso. Takarohwa zvakaipisisa. Hatina kubatwa zvakanaka.
Latifa anoti akaita rombo rakanaka sezvo asina kubatwa chibharo. Anoti akamhangara nyaya iyi kumapurisa nekuvakuru vechikoro. Vatatu ava vakazosunungurwa kwapera mazuva mana mushure mekunge mhuri dzavo dzabhadhara madhora zviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti $3,400.
My families were stressed and worried. Like,
mhuri yangu yakashushikana mupfungwa zvakanyanyisa. Kunyanya amai vangu.
Nyaya yekupambwa kwevanhu nemakororo anenge achida mari inyaya iri kukonzera kusagadzikana kwakanyanya muNigeria inova nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica yose. Nyika iyi ine upfumi husina kunyatsogadzikana zvakare. Muna kubvumbi, mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wakadarika zvikamu 31 kubva muzana kana kuti 31%, zvichireva kuti yakwira zvakanyanyisa kudarika makore 30 adarika. Vanoona nezvemagariro evanhu vanoti nyaya yekupambwa kwevanhu iri kuitwa nevanoda kuwana mari uye ikangobhadharwa vanenge vari munhapwa vacho vanobva vasunungurwa. Kambani yemuNigeria yeSBM Intelligence inoti kubva zvatora mhiko yekutungamira nyika kwakaita vaBola Tinubu muna Chivabvu gore rapera vanhu zviuru zvina nemazana manomwe vakapambwa. Vamwe zviuru nezviuru vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Mauto emuNigeria ave nemakore 14 achitatarikawo kupedza hondo nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram nechimwe cheIslamic State West Africa Province. Kuwedzera matambudziko aya kunewo kurwisana kwemarudzi uye vamwe vanoti vanoda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Kuedza kugadzirisa matambudziko aya muna kukadzi, hurumende yakaronga kuvamba chimwe chikwata chemapurisa mudunhu rega rega kubatsira mauto nemapurisa. Bhiri iri ramirira kuti ritambirwe nedare reSenate kuti uve mutemo. Vakawanda muNigeria vanoti vanotambira hurongwa uhu hukaitwa zvakanaka. Mugari wemuAbuja Simon Ibu anoti
they will pick people from that area. Anything that comes around that place.
Mapurisa acho anenge ari emunharaunda. Vanonzwisisa matambudziko anotarisana nevanhu uye vanokwanisa kuunza kugadzikana zviri nani pane kudaidza vabva kure.
Izvi zvatsinirwa nemumwe muzvina bhizimusi wemudunhu iri vaFrancis Oparanozi.
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area.
Vachasarudza vanhu kubva munharaunda. Kana paine vatorwa vapinda tinozviona. Izvi zvichaunza kugadzikana, asi dambudziko rinouya kana vematongerwo enyika vapindira nechinangwa chekuda kuchichidzira vanenge vachikwikwidzana navo musarudzo.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrobarometer inoratidza kuti pamapazi ehurumende 11 mapurisa ndiwo anonzi ane vanhu vari kukundikana kuita basa. Anopomerwa mhosva yekuita zveuori nekukonzera kusagadzikana munyika. Anonziwo anoshandisa chisimba zvisina kukodzera kuita vanhu kafira mberi nezvimwe. Asi mapurisa anoramba izvi achivimbisa kuongorora mhosva dzavari kupomerwa idzi. Anoongorora nyaya dzekugadzikana kwenyika Karibu Adamu anoti zvakakosha kuti mapurisa ashande achitevedzera mutemo.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability in governance,
chatinoda kuti mapurisa atevedzere bumbiro remutemo nekuranga vasingaiti izvozvo. Kana izvi zvisina kuitwa, zvinonetsa kuti tigadzirise nyaya yekuti vanhu vose vave pasi pemutemo.
Mapurisa emuNigeria ari kutarisiswa zvakanyanya mashandiro avo nevanhu mushure mekuratidzira kwakaitwa munyika mese muna Gumiguru 2000, vanhu vachinyunyuta nekumbunyikidzwa nemapurisa uye vachida kuti mashandiro avo avandudzwe. Vamwe vanoti nyaya yekusavabhadhara ndiyo iri kupa kuti zvinetse kugadzirisa matambudziko aya. Asi dare reparamende muNigeria rinoti richiri kunzwa pfungwa dzevanhu uye masangano akazvimirira oga risati ratambira mutemo wekuva nemapurisa emudunhu. Nyaya iyi maitumirwa naTimothy Obiezu weVOA, mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Studio 7.